akaona.
Saka mnoti mimi zvavakata ora zvese hazvina nematuro ese.
Manyepo hazvina maturo uye manyepo vari kutaura nyaya yecorruption kuti kune kune zero tolerance corruption havakuzodzokera kumashure panyaya yecorruption. Hapana kudzokera kumashure kwavaita nokuti havana kugara vaenda mberi. Hapana munhu akambosungwa kubva vamunangagwa kwavakapinda akavaona vanhu vose vachisungwa nenitoeu akasungwa ipo zvinezvi ari kunze. Vanhu vakatomukomera mhosva, vanhu vakatotaura kuti ari kupa mari tu akatogara mazuva makumi mana nemana vari mutorongo nekuti vanga vataurire kuti munhu uyu akaba. Saka hapana chavari kutaura chekuti hanzi corruption iri kugadziriswa. Hapana zvinhu zvamatanzini zvavari kutaura izvi. Sanctioni hunde rakuwadza vana vezimbabwe, ruri kutambudza vana vezimbabwe. Icorruption iri muzimbabwe yavanga vachinyepa pastate of the nation kuti vari kugadzirisa iyo isiri kugadziriswa.
Saka mungati kubva zvavapinda apa utongi hapana chimwe chavakamboitawo chiri nani here?
Chingamo yega yega. Kuna vamugabe tonyatotaura nyaya yeeducation sokuna vamunangagwa hapana kana chavachiitira kutangura kwega.
Saka hapana chamakambobata here mune zvavakataura chamunotenderana navo?
Hapana chandinotenderana nacho. Zvino zvikuru zvavataura eikonomi vari kunyepa kutasiaa kunyepa nyaya yemaNGO yavari kutaura kuti vari kusanganisa nyika ndo vanhu vari kutoita kuti vana vezimbabwe vararame. Ndo vanhu vari kubatsira vana vezimbabwe vari kuita kuti chikafu chipinde vachipa vanhu zvisina kutaurudza kuti ava ndiwe musangano uku kana chii chikafu chezanupiyo chinopuwa vanhu vezanupiyo. Zvino maNGO aya ukasvika kumusha chembere zvezeisatara kuti ndapuwa neNGO ndapuwa neNGO havataruzi zvavakataura.